vana veMDC tutaura kuti taneta neufirisiri wezanupie hatichada. Ndosaka maona kwatorwa danho rekuti takutotaura kuti nevacho varimo muparamende ngavachibva vabuda tione kuti zanupie inoramba ichitonga here, ichitonga nyika inenge isina paramende. Isusu wokuno tichamira chaizvezvo semweya yetsvina kuudza nyika yese kuti Munangagwa ari kutonga nyika isina paramende, isina vamwe vanhu vanofanira kunge varimo. Tione kuti zvino zvikakupi zvavari kuita izvozvo.
Vacharumbira, hanzi navadzokora, ZANU-PF inogona kushaya basa nekuti iri kutonga nyika isina paramende nekubuda kunenge kwaita veopposition uku. Munoti
kani munorangarira papa yamanje manje veMDC pavakataya kuprotesta vakanzi kana vaprotesta havachapuwi mari nokuti havasi kusevenza. Saka kana munhu ari MP akaprotesta kuti kubasa handiindi unonyimwa pei? Zvinozoitika nokuti dzimwe nyika dzoti kudizvi handifungi kuti kuZANU-PF is a problem really. Then mati inini paramende yavhugwa yavhurigwei nguva yecovid handiti. But payavhugwa maMP aenda ndeapi? Kana AMDC alliance aenda ikoko, then there's a problem yatakuona ndeyekuti muZimbabwe iproblem yeMDC alliance. MDC alliance imba yayo is not in order. And why am I saying that? Ndezvokuti ivo vanoti kana
vanomabvunza mbvunzo chiregai ndipindure. Tiri vanhu vanoteerera mutemo. Kana zvitashevedzwa kuparamende kunzi huyai kuparamende nemukuru weparamende tinoenda, nekuti tanditozviziva kare kuti kana paramende isiri kugara haifanira kugara iri hanging, inotofanira kutoudza vanhu kuti taakuwedzera. Saka ndozvatanga tichifunga kuti ndozviri kutyoitika. Tiri kuona paakutopinzwa imwe nyaya yekubatsirana namuonzora kuti vatungamiriri vedu vadzingwe. Ndohuchikunya nguo wacho hwatiri kutaura ihwoyo. Ndo panobva paonekwa kuti hoko rwezanu ruripo pamhirizhonga iri kuitika muMDC. Hatii taakutotaura kuti izvozvo ihondo yavari kutotanga kwatiri. ZANU-PF yatodeclare hondo. Saka nairi hondo mukoma, kana iri hondo ukandibaya muziso ndinokubayawo muziso, ukandituka ndokutukawo, ukandirova chibhakera ndokurovawo chibhakera. Saka chizvizivai kuti ndopatave ipapo nekuda kwemabasa enyu imimi
vacharumbira. Vacharumbira, ndiise mubvunzo kwamurika. Parliament ingatadza here kuziva kuti MDCT ibato rakakwikwidza rakazvimirira, MDC Alliance ibato rakakwikwidza rakazvimirira musarudzo dza 2018 zvokuti vangazobvumidza kurikoliwa kana kuburiswa muParliament kwenhengo dzerimwe bato pamapato maviri akasiyana.
MDC Alliance payakaenda kuCongress yakataura iyo kuti this is the 50th Congress. Vanhu ava kana vachiti vakaenda kuCongress vari kuti Congress then a number 5. Toda kuvabvunza kuti Alliance yakatanga rini pati Alliance? Ndopa neproblem yandikutaura kuti MDC Alliance iri very disorganized. Kana vanga vari vanhu vari organized ka even Chamisa handiti why they asingatauri kuti i 50th Congress? Handiti ndo pakatangira nyaya. Saka vari kuti vanhu vari kuzvisunga negavi, handiti vari kuzvisungirira. 50th Congress vaakukaunda bedu kuna 2004 yanga iri MDCT yatangirai. Ndo yanga ifanira kuti igare 50th Congress yakazonzi nana Chamisa MDC Alliance ndo yava Congress yacho yenumber 5. Saka ipapa pandati mukoma wangu anditaurire kuti imini Congress yamakaita kugwirira makaita muri MDCT here kana muri Alliance? Kana mamuri Alliance makajamba kubva kunumber 1, 2, 3, 4 maCongress makamaitira ku imimi ndimine problem because zvinhu zvenyu hazvina order.
Regai tipe mukana vadzokora, vadzokora pindurai mbvunzo.
Vadzokora, vadzokora, musaura kasi muri kuvhiringidza zvinhu imini
kwevacharumbira. Musade kudodomesa history yemusangano wedu yamusingazivi yamuri kuita zvekuudzwa. Tokutaurirai isusu varidzi vayo, asi ngatikutaurirei kuti imimi Tokozani Kupfe ari kunzi ndipurezidendi, akaenda kuCongress akaita purezidendi weMDCT. Koti yenyu yeZANU-PF ikamuti ndiacting purezidendi weMDCT. Makambozviona kwani imimi kuti munhu mumwe chete anoita purezidendi kumapati maviri agototora masimba ekune umwe musangano kutonotora vanhu vekune umwe musangano kuti ngavachibva muparamende? Chero benzi icharora munotsanangurira nyaya yakadaro kuti Tokozani Kupfe is acting president of MDCT and is also substantive president of another MDCT. Chii ichocho?
Aiwa, ndozvanati muri kuzvisungirira muchizvikonfusa ikoko kubati kwenyiko. Ini timbobudisa ZANU-PF mazviri todzokera pakafa vatangirai. Makadii kugara Congress kuti muitire
zvelii? Ndinokutaurirai kuti hatiende kuCongress kana zvaitika sezvakaitika paya National Council ine masimba according to our constitution nekumbiro redu ekugadzika vachamisa zvakaitwa ipo paya.
Vachamisa vakagadzika.
Regai kudzoserei kunyaya yatikutaura isusi yenyu yamunofanira kunge muchitaura pano. Musataure zvokamusina kuswera zvokuMDC. Hakusi kwenyu, taurai zvezani.
Regai ndipe mubvunzo kuna vacharumbira kuti zvazvadai izvi vacharumbira munotarisira here kuti kuchaitwa by-election.
By-election yatokolewa nokuti kune vanhu varikolewa havachazodzokeri kwazvabvakana. Kwakutodzokera kuti kui kuelection. Ende kuelection kwachona ikoko ndiri kuona kuti vamwe venyu kana vasiri vese vachadzoka ikoko vasina zvinhu zvatobva nezanupiefu nokuti zanupiefu iri kushanda iri kuitira vanhu zvinhu zvecovid haisi kumira MDC hapana chairi kiti. Saka by-election iri kuita nometa wati iri kutouya.